Good evening, Zimbabwe. Welcome to your Youth Forum. The Connection, coming to you live from Studio 7 at the Voice of America on Tuesday, April 3, 2018. I'm your host, Ntungamile Nkomo, and tonight we are doing some reality check with a very basic question. Has your life changed for the better since President Emmerson Mnangagwa came into office? Yes? No? Let's get connected on WhatsApp, and the number is 001-202-465-0318. You can also call us live and direct on 202-619-2077. We are streaming live on our Facebook platforms at VOA Ndebele, at VOA Shona, and at VOA Live Talk. And of course, as you'd know by now, we are streaming live on our three websites, voashona.com, voandebele.com, as well as on voazimbabwe.com. When he came into office last November, President Emmerson Mnangagwa promised to fix Zimbabwe's economy and create jobs. He said he was particularly worried about the plight of young people roaming the streets without employment. 4 months down the line, we are asking if he has lived up to his promises. Have you seen any positive changes in your life as a result of the president's efforts? That's the million-dollar question we are asking tonight, and we really want to hear from you. So get on WhatsApp or on our Facebook platforms. And again, the numbers are 202-619-2077 or text us on 202-465-0318. That's also our WhatsApp number. That's our program tonight, crew. Let's get connected. The program is yours. Lichona njani mthakazi omuhle ikudibana kuhlelo lwenu, uhlelo lwabasakhulayo, The Connection. Namhlanje silibuza umbuzo omqoka obalulekileyo mpela njalo oqakathekileyo. Lizakhumbula ukubana ubaba uMnangagwa upresident phela umongameli tawutuna ungene embusweni ngoNovember kulandela ukuhlutinelwa intambo kukamongameli Mugabe Libutho. Uthe engena uMnangagwa wathembisa ukulungisisa umnotho welizwe, wathi ukhathazekile kakhulu ngokusilela kwemsebenzi ikakhulu kwabasakhulayo. Nanku batshona abaningi batshona bezula ngamadolobho, abanye ngabathengisa imbhida ngamavenda, abanye sebeyisigebengu ngoba gabalayo imisebenzi bazama ukuzikhusela. Uthembisile-ke ukuthi uzosebenza kanzima ethuthukise impilo yamahlabezulu, ethuthukise impilo yabasakhulayo. Umbuzo esiwubuzayo namhlanje oqakathekileyo ngothi, selokhe ethethe intambo zombuso uMnangagwa, njengomuntu osakhulayo, kule nguquko yini osuyibonile empilweni yakho? Kulobuvelo yini osobuthe baba khona ongathi hayi impela ubuvelo lobu, ubungcono lobu buvele kumizamo kababa uMnangagwa eyokuvuselela umnotho welizwe? Ndonyaya yati kukurukurane zvayo pano apa hama dzangu, nasi tiri kubvunza mubvunzo wekuti pane shanduko muupenyu hwako yere yawati waona kubvira vaEmmerson Mnangagwa vachiva mutungamiri wenyika mumwedzi waNovember. Vakavimbisa kuti vachashanda nesimba kumusidzira upfumi hwenyika uyezve kuita mabasa kuitira kuti vechidiki zvikuru sei vawane mabasa vagone kushanda vasimudzire upenyu hwavo. Saka ndombvunzo atiri kubvunza nhasi kuti pane shanduko here yakanaka yamati maona. And joining us now is our first caller. Good evening, Mtereri. Hello, Mtereri.
Hello, Magadi.
Tripo Magadi.
Hello. Tripo Magadi.
Zita Hanzi Moito Anishia.
Zita Moito Anishia. Manda.
Oh, Edmo Chimanda. Watibata ore kupi mwanamai?
South Africa.
South Africa. Agamira se malevu zigoko? Ko ku Zimbabwe kwacho ikoko pane shanduko yakanaka yamati maona here? Aha, asi ndeipi shanduko ya makanga makatarisira pakaburitswa hurumende yavamugari?
Zvikava takatarisirawo kuti zvimwe kana maindastiri achavhurwawo mari ichawanikwawo tichiendawo kumabasa tombomirawo zvatiri kuita zvekuita zvekungotengesa tengesa izvi.
Aha, saka pari zvino muri kuti zvese izvo hamusati mazviona?
Zvese hapana chatichamboitwa, takangoindikirwa kuti zvichanaka but hatizivi kuti zvichanaka handiti ndedzacho dzakatopfuura kudhara.
Ya 100 days dzakatopfuura kudhara. Asi kuvhota makanyoresa?
Ine takanyoresa.
Aha, saka matumirira zuva resarudzo?
Atakambomirira zuva resarudzo kuti tichende kunogadzira zvinhu zvacho.
Aha, asi pane vamwe mukoma Edmo vari kuti haiwa vamunangagwa vari kugona zvikuru, vari kugonesa kutaura zvino chipatapata, vari kumhanya vari kuenda uko neuko. Nhasi kutaura kuno vari kuChina, vari kutsvagawo mari yekumusidzira upfumi uyezve vari kukoka vemabhizinesi kuti vauye kuZimbabwe. Naizvozvo vatsigirwa vamunangagwa vari kuti haiwa vari kugona zvikuru nekuti vemabhizinesi ekune dzimwe nyika dzacho vari kuvimbisa kuti vachauya kuZimbabwe uye vachauya nemainvestments anosvika mabhiriyoni nemabhiriyoni.
Kurumbidzana zvinhu zvinofanira kunyorwa pasi zvicharwa nemasiri vanhu pedziva kuti izvii izvo zvakazvine chisungu. Pane kurumbidza kuti goti tiri kuuya tiri kuuya vanouya riri?
Haiwa, tinotenda nekupinda muchirongwa mukoma Edmo.
Tinotendawo studio season.
Aha, Edmo lo usitshayele ese South Africa uthi akukho okuhle osokuguqule impilo yakhe asekubonile kuvela kuhulumende omusha kumbe kumongameli Emmerson Mnangagwa. Usitshayele ucingo kwele South Africa kodwa uthi wabhalisela ukuvota ngaleyo ndlela, uthi ulethemba lokubana lubuya ukhetho uzavota kube le nguquko kuhulumende ayikhangeleleyo. Silomunye njalo umlaleli uWiser. Mkoma Wiser Makadi. Halo mkoma Wiser.
Hello.
Makadi mkoma wangu.
Ndivara Makadi we.
Aiwa tiribo. Kuri sei kwamuri?
Hakuna kuchenewa vadi kwenyiko.
Na, ngodaro daro mdara. Anzi, anzi, chero zvaita bhurugwa rebenzi.
Ndizvozvo.
Mhm, maizwa nyairi mugango, pane shanduko yakanaka yamati maona here.
Ndinanya kupanga kuti pazvichinzi papatira pamukati.
Saka mbunzo mukuru watiri kubvunza nhasi ndewekuti kubva vaEmerson Mnangagwa pavakapinda muhofisi muna November gore rapfuura vakavimbisa kuti vachashanda nesimba kuti vamusidzire upfumi uyezve vechidiki vawane mabasa. Saka tiubvunza mbunzo wekuti pane shanduko yakanaka here yamati maona muupenyu hwenyu?
Pari zvino nekutaura kune kuchizviitwa kunzi apa padai hati kuona chokwadi kana kuti purufu yekuti ndo zvabuda sizi chaizvo kuti zvabuda ndezvibvo purufu haisati yanyatsokuoneka.
Saka muri kuti hapana zvavati vaita vamunangabva?
Hapana zvavati vaita zvokuti tigone kuti tasununguka mabasa acho echidiki amawanda mari yenyika yakushanda sei hazvina zvati zvanyatsokujeka.
Hongo mari ichiri kushayikwa kumabhanga mabasa acho ari kushomeka asi vamwe vari kuti vamunangagwa vari kurwisana neuori uyezve nyaya yemapurisa yekushungurudzwa kwevanhu nemapurisa yanani handizvo here izvozvo?
Ya izvo zvinofamba saizvozvo ipapo ndingatenderana napo asi hazvisizvozvo zvinoita kuti tigone kuva tichishandidzana zvakanaka zvokuti tigone kuva nemabasa kana kuti vadiki vechidiki vashandi vagone kubatsira vabereki. Ndechokwadi tinenge tichanzira kuti chive chiripo vechidiki vakawana mabasa vabereki vakura zvinoita kuti nyika igone kusimukira.
Saka ndeipi shanduko yamuri kutarisira mukoma Wise vamunangagwa kana vakaterera pari zvino? Ndinoziva kuti vanhu vezanu PF vanhu vehurumende vakawandisa vanoterera nepenyu restudio 7.
Ini kurudziro yandingavapa kuti vaite pari zvino muzimbabwe ngavagone kuti makambani makuru akavharwa ashande zvakaita seGMB inyatsokushanda vanorima vanyatsokurima GMB ikashanda vechidiki vanowana mabasa. Tozotarisa kune mazvaita kana kuti CSC ivhure vechibaza nevakadzidza variko vari madegree maboira meka ariko zvakaita na steel makers vakavhura vechidiki vanowana mabasa. Kana vawana mabasa nevanenge vasinawo kudzidza zvakanyanya vanowana mabasa kubva kune vakadzidza ivavo.
Aha, aiwa tinotenda mukoma Wise. Asi makanyoresa yenyu kuvhota
hongu?
Aha, saka matomirira zuva resarudzo?
Tatomirira zuva resarudzo kuti tichondoisa X.
Aha, aiwa tinotenda mukoma Wise, tichasangana ikoko kubalot box.
Aiwa tinotenda.
Aha, siyabonga ke Wise mundoko kuti laya kuti hayi akula into ebambekayo enhle esiyenzakele empilweni yakhe. Silo munye njalo umlaleli uCharles Manyepa. Kunjani mnumzana Charles?
Ngibona baba ninjani?
Hayi siyaphila. Kunjani lapho khona?
Hayi lapha sikhona siyaphila baba, nethi nje ukusogola nje njengabantwana basekhaya, nethi nje sikhalela nje ukuthi uhulumeni ngathi sewunamalanga amaningi ahlele esitulweni kodwa akukho ugcukuka aluyenzile ma.
Kuyini kahle kahle okukhangeleleyo Charles, inguquko bani ofuna ibe khona?
Njengobona ukuthi i-100 days seyindlulile at least bekumele ingaba sokune something yana basenzile ukubonisa ukuthi itemba lizoba khona ukuthi something kuyatshintsha.
Mhm, okufana lani le msebenzi into ezinjalo?
Ya, imisebenzi njalo wabona amakampani at least ingaba kuvuliwa amakampani amvalo ukuthi abantu at least bakhona ukusizakala wabo. especially ngale ezempilo wabona manje uyashuleka uhulumeni ukuthi anakekele abantu abagulayo ngakakhona ukuthi abandele abasebenzi behulumeni. So iThembazi kumna ku-ED ngathi alikho kithi, at least masingatshintsha i-leadership ngibona ngathi kungcono.
Kodwa omunye Charles engathi sesimbonile uMnangagwa equma amariboni emakampanini athize avulayo. Ngingambona last week bequma iriboni kwenye inkampani elungisa uchago, amayogadi, lento ezinjalo, ama-products ochago. Siyambona manje uyagijima uyale lale, namhla sikhuluma useChina uzama ukuhuga abamabhizinesi ukubakhombisa ukuthi buyani ngapha eZimbabwe. Umbiko wakhe lapha yakhona uthi iZimbabwe ivulekile kwabo somabhizimusi. Ngeke sithi imizamo emihle yini yona leyo ayenzayo.
Yena imizamo ikona ngoba njenga yena oza ufisa ukuthi media angathola abalandeli abamubalwa ngoba yena uyakambena ngoba njenga abangakamvoteli. As long uma bangamvotela mina ngibona ukuthi ukona ushintsho abangaluyenza ngoba vele uyazi ukuthi umntwana wenyoka yinyoka.
Aha, wabhalisa yini ukuze uvote Charles?
Kubhalisa ngibhalisa ngoba ngila eSouth Africa wabona, at least uma bangathi abantu basediaspora kumele bavote singakujabulela.
Charles sungicasule too much man, indaba ungabhalisa?
Ngisendlelini yokuthi ngiye khona ekhaya ngoba nami mhlawumbe ivote yami A1 izenza ukuthi i-leadership ishintshe yabo.
Ya kumele uyobhalisa ngoba lusavuliwe uhlelo. Uyahamba ekhaya kungabi kahle kahle?
Egweru,
ufika ubuza abanye kompani ukuthi ama-ofisi e-ZEC, e-Zimbabwe Electoral Commission, atholakala ngapi khonapha eGweru, baza kulayela uhambe uyebhalisa. Ngoba nxa ungasabhalisanga kungawina uMnangagwa, wena ubungamsekeli, akumelanga ukhale. Nxa ungamsekeli oChamisa engawina ungabhalisanga, akumelanga ukhale. Engawina uMakhuphe ungabhalisanga, ungavotanga njalo, akumelanga ukhale. Angithi kunjalo?
Kunjalo baba. Nethi umuntu mangaba ngethuba lokuthi ayobhalisa kuvota njengeinyanga yakhona engathi sisekudeni inyana, mhlawumbe ivoti yomuntu omu-1 uma yababili izakhona ukuthi ijinge i-leadership, mhlawumbe sikhona ukubona umzamo we-MDC ukuthi naye izoyenzela nabantwana baseZimbabwe.
Hayi, inyanga ayikho ekudeni Charles, ngoba uyazi abadala bathi imbila yaswela umsila ngokulayezela. Ikulayezela okwenzayo, ungami until the last minute ngoba luzosuka luvalwe uhlelo lokhu ungabhalisanga. So thola ithuba nje uphuthume uyebhalisa ngoba sebabhalisa abaningi, sokusele nje abambalwa abagoqela
wena. Kunjalo baba, sizenza njalo.
Aha, siyabonga Charles ngokungena kuhle.
Kubonga mina ukuthi nami ngibe uhlelo ngene kulehlo le-Life Talk Studio 7.
Uyangari mtereri Charles Manyepa anzi ndiri ku South Africa. Asi ndinobvanga kuGweru. Ari kutiwo hapana shanduko yati awona yegutsa ruzhinji. Saka ndazomubvunza kuti zvino muchichema nekuti hapana shanduko yamati maona mukoma Charles. Kunyoresa kuvhota makanyoresa here zvikanzi kwete? Ndikati indava zvikanzi ndichanyoresa. Saka ndati aiwa, manyai mukoma Charles muno nyoresa kuGweru kwamunobva ikoko, nekuti chirongwa chichakavhura vanhu vachiri kunyoresa. Asi hapana nguva yakawanda chirongwa ichocho chakusvika kwamvura yachekamakumbo. Saka vasati vanyoresa, manyai muno nyoresa. That's what we are discussing tonight. So far we are getting callers who are saying they haven't realized any positive change or development in their lives since President Emmerson Mnangagwa took office. But the ball is in everyone's court. Like I said to the previous listener, you can't just complain about a situation that you personally can change. Politicians are put into office by the people. You, the listener, us, the people, the electorate, we are the ones who put politicians into office. And when we feel that we are shortchanged, they are not living up to our expectations, it is our duty to remove them from the office that we put them into in the first place. So it's really important to vote. Tine mumwe mtererizwe kare ndofunga ni mkoma Elijah. Mkoma Sinus. Madi mkoma wangu.
Kasimba, magadi wakuru wangu.
Wakuru ndimi.
Kutenda ine chiro wachenja kanaka kudai.
Nesisi tinomu tenda mkoma Sinus ne kuterera ne finyuro ndenyu.
Ya chatiri dango taura deshe kuone sana chokwa adichi jiripo ndeze kuti kubapa pinda wa munanga kwa iswe chidika kuti kiti chile tachata wana apana chatiri kuona kwa wari ndeshe kuti kikungona wa ine baederi wari kungonyora sifumara ndio wa baederi kudao ndere nyika ino romwe mwarari panika apana kana chumwechete kizu zimuno mta undi chikuto taza kana kumaorde ya tina kuinda kunona wabere nekuno atengera uzo vanoda nekuda kuti mari yacho kwanga kusina kubengi kwacho rutu kavata pa queue unofuma uchipuwa $10 kana $5 kana kunzi yapera wakutosvika pamusoro webengi kumabasa kwati hakuna vamwe mabasa atinosenza vamwe vari kunze kwenyika ikoko vakatumidzira mari dzavo ukaenda kuti une unonzi hakuna mari.
Aha, asika na pasina shanduko ya vapo mkoma Sinus. Se ipane vamwe vechidiki vari kuti pamberina ED, pamberina vamunangagwa, vamunangagwa ndichavavhotera musarudzo dzinotera.
Zvazvinoita baba ndeze kuti vambwa vasini uri musi umwe uye chechipiri ndechekuti dauri panyika ndere kuti kune vakatopfuwirwa. Vanoita sekunge vamwe vakatodya mbuya chaiyo vanoti kana zvakaoma vanoona sezvakanaka ichokwadi ndechekuti vana vemuzimbabwe vane zvitupa vakadzidza mabasa vazhinji vaingo mavhedha nemahundi tiri kuitwa hapana.
Saka matibata muri kupi kwenyika?
Isu tiritori muHarare macho takatobedzera kuti hatina kwatinoinda tinotogara muno tatoinda kurufu.
Aha, saka muri kuchema chema nenyaya yemabasa hamuzi kushanda muri kurarama sei?
Pamwe pacho tichadzamara taakutosecha muhomwe bhozi basa acho hakuna katinogosenza basa racho riri kupi tangosarirwa nemabasa nesa mutauni kana ukapota woto vamwe vaakutoita vachinopa zvibagi vamwe nevamwe vachitoya vachitengesa nekugosha mutauni kunge vahodha ndiyo yekutsvaka kuriritira mhuri but zvino hapana zviri kufamba.
Kusecha muhomwe munorumwa nenyoka mukoma Sinus. Pane dzimwe dzakarumwa nenyoka pambare ipapo dzada kusecha homwe yechemberi.
Saka zvinotota nhai baba bhozi vamunangagwa chandiri kungoonai ndechekuti vari kungofamba vakapirira hameno kuda munoti scava here kana kuti itambo zvokuti pamwe pacho tichatozongoti mukuru ari kufamba ka paaingodzaka paiapo tikaona vatozvisungika bhozi pamwe istiresi hatitanzwisisi bhozi hapana kana wani chavakwanisa kuburisa.
Aha, hanzi navachamisa ichando chekutya machinja.
Aiwa takatiri kutoona ndotonzwira tsitsi machinja acho bhozi iyezvino mazanupf acho bhozi iyezvino bhaibheri rakaa vakanyora bhaibheri remaagirimendi nenyika dzese chasara vachadzamara vanyorerana napopo hatizi kuti vachada kunyorerana noungwani bhozi kwavari kungonyora kuri kunyorwa mape kuitwa nemapepa iwaya hapana.
Aiwa, tinotenda mukoma Sainos. Asi makanyore sainyu kuvota.
Aiwa, atikutono vota dambudziko rango kura ndere vari kumarana ava vari kuti chanisana na kupava. Ndokanganisa tichazviza vada kuti toindepi. Taikunga kuti vachayanana kuti tiinde mberi bhozi. Mutsindo wechinja wanga watonzikwa kusva vamunanga gwavanga vachitoonda onawo ndoo vavapfekedza stavho.
Vari kupenzera tsvimbo makunguwa.
Zviri kutinetsa manje kuti vakomana vacho ava vari kungopesana pesana vachingotukana vana guti nana kupe nana chamisa vacho. Dai vachingotiudza chekuti totarisa kupi kutaura zvinhu zvitimirire zvakanaka.
Aiwa, tinotenda nekupina muchirongwa mukoma Sainos.
Maita henyu.
Aha, yeye vakhuluma balalele uSainos Chiremba uSanders Tinta eseHarare uti hayi la yakukho asekubonile okuhle. Ukhala njalo ngencaba ngxoza eku MDCT uthi ukucabana kukamakhuphe lo Chamisa osokwenze baba mbhaxambili. MDCT Chamisa MDCT makhuphe. Uyakhala ngani uSainos Chiremba uthi ngabe liyakhulumelana likhumisane umlota libuyelelane lihambe phambili lilibumba. Siye phambili ngohlelo sithathe umlaleli uElijah Jansa. Kunjani Elijah? Chiremba mkoma wangu makadi. Kuri bostering madibata muri kupi? Akamira sei malevels?
Malevels ari low.
Very low.
Ya, kune zvibhazari, bhazi ndorimwe chete. Makondakita ndeanambokushandira pasteering, saka hapana kwati kuvenzi.
Makondakita ndio anobata homwe yemari kamgo.
Ega, bhati ndiye akazosiya homwe yemari kwakunanga pasteering, ndiyadhiraivha, saka hapana kwati kuvenzi.
Aha, saka hapana sanduku yakanaka yamati maoni.
Hapana, sofa bhodhi dayanga iri kushanduko, kadai zvakutora pasteering.
Isanduko ichaiche amanga makatarisira ndeipi? Aha, asi vamunangagwa vacho vari kuedzawo vakomana. Kutaura zvino handiti vari kuchaina. Mari mwezuro wakabva futi uko hameno kupi kwavakanga vaenda. Vari kumhanya mhanya chikwatapata nyika dzese idzi. Vari kutsvagawo vemabhizinesi kuti vauye kuZimbabwe vazobatsira kumusidzira upfumi hwenyika.
Ya, ndizvo zvirikutaura basi problemu iri kutsvagwa zvekuti bhazi rikafa hatisinge dhiraivha. Tinotsvaga bhazi rinowandesa parodhi.
Saka chinodiwa apa ibhazi nyuwani kana kutotsvaga makanika. Aha, kunyoresa kuvhota makanyoresa yenyu asi.
Hapana chekuvhota, tiri ready.
Matomira msuwe sarudzi. Aha, ayo atino tenda nekupina mchirongo wa mkoma Elijah. Aha, Elijah usanda skuma ese Harare ilaye njenga balalela banengi bathi akula lutho olubambekayo oluhle asebelubonile luvela kuhulumende kababa uMnangagwa. Abasanda sichuma umsakazo ngowe Studio 7 uhlelo The Connection. Angazi singaba silo mlaleli yini ecingweni. Yebo, silo mlaleli tina vakambuke. Makadi yenyu vakambuke.
Nyaphila, ngiyakhuluma Ntunga.
Okay, sorry Shiwa. Usithintunga phi?
Hayi, angikhulumi, ngisegoli wami.
Oh, usemzansi. Awu nge nhlupho zabo madikize la Mandela shu.
Ah konke kunesikhatsi sako ntungu yakwazi sempilo.
Na khona kunjalo indlela yethu sonke.
Eh ha umuntu nomunye usilindile.
Mhm uyizili indaba. Ah kukhona okuhle osukubonile.
Ngizwile mtunga lo kufana nomuntu othi khona abiza abantu angisilima enampuphu yokubaphekela. Yasizwile indebele ngisiphile. Ya, angisilima enampuphu yokubaphekela. Yinto eyenzakalayo ekhaya.
Eh madoda.
Eh kunzima mpela angali ukuthi uzama kukhona kodwa ubonela imbhalo khona nje ukwenziwa ngubhanda nophiri yakho.
Manje kwenziweni gambuke
into yokuqala angithi umuntu usilima yakusa zulungiselele notshwala ukukhona nokudla ukukhona
ikakhulu utshwala lapha abadala phela babe funa ukusebenza besithi ka
angibuzwa kahle mthuku
ngithi ikakhulu utshwala amabele abadala phela babe befuna ukugamula betikhambi njani.
Manje ke abazagamula bathi khangani ngoba kukho
yeba kithi
uze kuqoqa kahle yena kaqala afake imali ezweni kuqala kube nemali yakhe ungabulwa ukucela ukudla komakhelwane osithi mina isiphala sami sigcwele
imali hey isikhwama zibhobokile gambuke ilizwe kalilamali okwasho umajayiva nawathi leli lizwe kalila mali ye kalila mali wayeqinisile akula mali eZimbabwe yikho nje egcwala indawo yonke siyale lale ezama ukucela ephethe ingcebethu
cela kodwa ke bese mbuza ntunga ukuthi akuna mali ushota ngani njengayendoda ekhulele emathikeko laphana ushota ngani.
Ya yindaba enkulu khonapho lokuya eChina akwenzileyo siyazi kusabu somgabela phano zakhumbula hey babehlala bevala mano Herald Chronicle ZBC kuthiwa basayina ama mega deals leChina kodwa okwaphumayo asikakubonila namhlanje.
That's why ngisithi khona kwazi yangubhiya ngubhanda nophiri uyakwenza akungeke kube khona.
Yeba kithi.
Uyangizwa ntunga?
Hayi ngiyakuzwa gambuke.
So kodwa thina amandla kankulu ukuthi kube nomuntu uzakuthathisa lolu lwandle lo.
Kodwa ukubhalisela ukuvota wabhalisa?
Ngisaya bengakalithola ithuba ntunga.
Hayi mdlobo wami. Ubungahambanga te ekhaya ngoDisemba?
Hayi zange ngihambe.
Hayi hamba phela kathezi uyebhalisa.
Angizahamba mthakababa.
Yazi ukuthi bathi ohulumende ababi bakhethwa ngabantu abangavotiyo.
Hayi liqiniso lelo alimbulala umuntu plus.
Hayi siyabonga gambuke ongena kuhlela.
Okay ngiyabonga nami ntunga.
Aha siyabonga gambuke okay akube njalo lakuwe tiende remberi nechirongwa chedu tina mkoma Pearson parunare makadi mkoma wangu mkoma Pearson alo mtereri mkoma Pearson muripo parunare
Tiripo pakati zenu.
Aiwa tiripo kana muchifarao.
Aiwa tiripo guys.
Mati bata muri kupi?
Tiri pa.
Muri papi?
Tiri.
Aha, tipe ofungwa dzenyu mainzwa nyairi mugango nasi.
Ya, na utainzwa.
Aha. Saka pane zvamati maona here zvinomufadza zvinonwisa mvura zvati zvaitwa nemutungamiri wenyika vamunangagwa. Alo mkoma Pearson. The Neurombo, I think we have some connection challenges with Mkwama Pearson there. But we will try to reach him again. Naredzedwa mheno kuti dziri kufamba 1-1 nasi. Dzimwe dziri kupinda asi quality yacho is a bit compromised. Vachangotibata muchirongwa, chirongwa ndechenyu, The Connection chirongwa cheve chidiki, uyezve nepfenyuro ndeyenyu, imi, vatereri nepfenyuro yestudio 7. Nasi, nyaya iri mugango, tiri kubvunza mubvunzo wakakosha zvikuru, wekuti pane shanduko yakanaka yamati maona here mupenyu hwenyu, kubvira mutungamiri mutsva wenyika. Va Emerson Mnangagwa pavakatora masimba zvichitera kubvutirwa simba va Mugabe nemauto muna November gore rapfuura iwo umbuzo esingawo lamhlanje kwabasanda sixhuma umsakazo ngowenu umsakazo we Studio 7 uhlelo kunguhlelo lobasakhulayo olwe The Connection. Sibuza umbuzo omqoka namhlanje othi gambe kusukela ubaba Mnangagwa ethatha intambo zombuso nyakenye ngoNovember kukhona yini okuhle ongathi sokwenzakele empilweni yakho. Mhlawumbe phansi kukahulumende kaMgabe ubungasebenzi ubuhawula uyiswela eyokugada umtshova. Mhlawumbe kathezi phansi kukahulumende kaMnangagwa sokungcono mhlawumbe sulawo umsebenzi. Njengoba ethemisile phela ukuthi uzasebenza gadalala evuselele imisebenzi evuselele amankampani. Xa ukhona okuhle osokuthe kwenzakala kuwe akusitshayele ucingo kumbe usithumele WhatsApp kunombolo esithi 001-202-465-0318. Kumbe usitshayele live and direct ku 001-202-619-2077. Kufaka ke moyeni sixoxe sizwe ukuthi kukhona kumbe akukho okuhle osokuthe kwakwehlela kuvela as a direct result of uhulumende kababa Mnangagwa. Sithathe njalo omunye umlaleli ecingweni Timbotora mtereri mukuru we Studio 7 Donald Mamboma Mkoma Doni Muribo
Ndibo Muriseko Mkoma Mtunga
aiwa tiripo kurisei kwa muruko
ngoda tarikata ngoda tarikata tarikati kuno
mainzo nyairi mugango mkoma wangu.
Anyaenda hivyo mkuma, kutuwa shokwa nchekwa, pana kana chaki, wani chakakita wana, apana zilipo makumbe inyo kwa mkuma, kubasa wapinda, 4 months za wapinda, kubano zimba, apana chakakita wana. Ngano zao zaaru kubeta, zilipo kubikope kubisnesi zaaa, nungu wangano, asini kwa saru ngano wazi wakadofa.
Asimuru...
Apana chati kuona shirika yibo, mkuma.
Asimuru mwashari kweza oga mkuma doni, andizo.
Munoona zvino ndikanditi kuti mgoma kuva vanga ndinoni basano idzakapura patsvara kwala kuti ndinomuti ubende yaimboti one kuti kuti haire kona zvimwe nyika kone kwase kuti nacho ndinota kuti vamoti open for business ngava bvisheka zvinjemo zvechi bandeje ndichatoro kuti vazi bako vazvira pano kagira nyika kuti open for business mitsuno ndinbese ndichiriko rendisha chibora.
Asimtemo wacho indigenization wo vakatouvandudza saka waku apply chete kunyadzana dzema minerals akaita sediamond na platinum asi hanzi na vamunangagwa mashoko andiri kutaurirwa nevanhu vakawanda kwese kwese kwandiri kuenda ndeyekuti hanzi vemabhizinesi vacho vanoda kumirira sarudzo vaone kuti dzichafambiswa sei vasati vauya kuZimbabwe.
Ndopanenyaya mukoma tinoavamirire sarudzoziva kuti hurumende inozikanwa maitiro ayo kuti vanogona kungofunwa vakachinja. Saka vanhu havana confidence, mainvestors havana confidence nehurumende yedu. Ndechokwadi vanogona kufuma voti vaita bhizinesi ravo nhasi, mangwana vofuma voti totosora, kana kuti votanga semweyo jambanja, kana kundeminda pamabhizinesi ivavo. Saka hapana munhu aekuzviya nei confidence nehurumende yedu unless party was home yekuti yaonekwa yotonziwa vanhu vaiva vachinja. Zvinhu zvokutaura nomuromo mukoma mukoma wazari dhirekii ini vanhu vangu tinondovaona vari kwatinoshanda vane vachibvunza kuti saka nyika yanyuyaitoaudza kuti hei mamboendawo mukaizivisa kuda tingagarawo zviri nani kana kudi maiti makambani vanotowaaru vachiti ha hurumende yenyuya haisiyo vanoziva vakuziva chakatangaeza zvavakaita pamutoangati zvakachimunhu anemaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Aha, saka saka nyika yakufira zvitadzo zvava mugave apaka.
Kunyange naivo mukati sati vana vanenge vachinzi vanotrakwa nekuti munhu wakashandawo kunzefu mumhende yaikoni waive vachizviona zvinhu zvichiitika zvichizvo. Saka hapana munhu angaenza kuva bofu rokuti ingatadza kuva kuti kubakwa kwezvo. Toda tinodiwa muZimbabwe kana mabhazi kwamunhenza rapuwa dhiraivha wakwamunhu ka hazvingopiri achinja injini yekwamunhenza ranoti trasa kwanuri kwabhazi kwamunhenza urongoramba achingo ari kwamunhenza rongova achingoti akakira munhenza kuti dhiraivha wanga achidhiraivha angaiyaiaa kutaza bhazi kuti masiti yebhazi akadii injini yebhazi yakadii zvatinotarisa titasi dhiraivha kuti dhiraivha kanyikavapo but bhazi yakadhakwa harina musoro
Zimbabwe
inew blood mugoma zvinodiwa vanhu vane siviri chainyika kuona kuti nyika inonew blood ndo rinodiwa muzimbabwe vanhu vane maideas nokuti vanhu vavava ndo vakakonzeresa maproblem ugoma kuti gare mumasango dai saka handina pandakamboona pokuti problem inosorerwa nenjere dzakambokonzerera dambudziko iroro asi pandoda imwe idea inowana inouya nepfungwa nevanhu vanewana kwete same problem chimindset yakatoita problem igozide chatorwa problem handioni mubero ngoma.
Aiwa tinotenda nekupina muchirongwa mukoma
don open for business nzendo dzavo izvi zvine chekuita nokuda kubatsirwa pakupinda mumasimba aone kuningira kwete zvekuti chigoti business hakuna business inobva kuchina ngoma vakachera madiamond vakatopedza saka chii chavakabudisa kana rodhi 1 yavakagadzira mumanikaleni kwavachera kwamarange pane rodhi here 1 inonzi yakagadzirwa vachaiiza akanga achiita kuengini kana kuti venjiri vaichera ina kana futi patakamboona pakanzi pakagadzirwa rodhi ani hayo nemachina kana dhamu rimwe rakavakwa nemachina saka imwe business rimwe ramoda kuita kana investment yamoda kuita nemachina ipi imisinovarikuvaruta vachiita kunyika kubavo hakuna ngoma chaina haina chainoribatsira ukama hwekuti hondo kana tanhuri hwekuti vanozotimirira kana kunoitwa masamiti chiri G9 kwakuroria hati zvizvozvo mugoma
Aiwa ndinotenda nekupinda muchirongwa mukoma Donald. Aha, siyabonga lapo uDonald ucingo lwakhe ungani luya zamazama kancane amakagasi ekabambi kakuhle. Tenderemberi nechirongwa timbotora mwe muterere zvekare mukoma akudzidya madi mukoma wangu
makadiko mukoma
aiwa tiri bostereki kuri sei kwamuri
kwatiri kuri bho asi tingochemana amunangarwa vamunangarwa kutaura chokwadi ka dai vanga rumwe munhu ka zvekutonga nyika pasina chavachagona munangarwa nokuti vapo vakapinda havana kana enchange yavakaunza kuti vanhu vabve vata vamunangarwa vane hope yekuti nyika indive mberi saka even nyangwe wakaenda kuma election nyangwe wakawina kana kuluza vanofanira kusiya because hapana kana anything yakawisa munhu chakawisa iko zvino kusvika pati iko zvino
asi kana vakawina vanozosiya sei mugoma kudzitya
vanotongofanira kutongosiya just kusira kana vavechidika nekuti taneta
vechidiki vezanu PF zvakare
aiwa ipapo mangi vanenge vakuziva kufanira kuona vanofanira kuziva kuti vanhu ndo vanodi vanoita kuti vave pachigaro saka ivo vanofanira kudi kutora zvido zvevanhu kuti vadi vagadzise nyika
mutemo wezanu PF unoti chigaro chamambo chinoyera ndosaka chero youth league yacho ichitungamirwa nemunhu ane ma50 chakuti yes
but voice revanhu kando rinoita kuti nyika indire mberi kana ivanhu vachigununurira president ka nyika ifambi zvakanaka
tinotenda mukoma kudzitya makanyoresa kuvhota
takanyoresa kuvhota
neshamwari dzenyu dzese
takanyoresa kuvhota idokotenda kuti tapindawo muchirongwa chestudio 7 zvandandikatarisirawo
aiwa tinotenda Sterling saka mudzoke ka next time musawande
alright
okay ukudzitya lai njengabalaleli vestudio 7 abanengi uthi hayi akukho okuhle abangaba bethole imisebenzi phansi kukahulumende kababa uMnangagwa sicela lisitshayele ucingo bakithi ngoba asikamtholi othi uhulumende usengenzele okuhle impilo yami isiguqukile kancane njalo ngizamvotela uMnangagwa ukhetho oluzayo asikamtholi kodwa siyamdinga nxa lilalele balaleli be-studio 7 abasekela ibandla lezanu PF ngiyazi libanenge lilaleleyo lisithinte please litsho ukubana ubaba uMnangagwa uselenzeleni silomunye njalo umlaleli ecingweni kunjani mlaleli wakadim tereri alo mlaleli mtereri we have lost that caller unfortunately but it's almost 10 minutes before the top of the hour and we are continuing our conversation tonight around the achievements made by President Emmerson Mnangagwa so far. He promised when he took office in November that he will work hard to revive the economy and improve the lives of millions and millions of Zimbabweans who are jobless. But as we are posing the question tonight, has your life changed for the better since the president came into office? The overwhelming response we are getting is not yet. A bold no, double N, a double capital N, rather, capital O. Tine mumwe mutereri zvekare parunhare mukoma Nyandoro. Makadi mukoma angu?
Ndipo makadiwo.
Aiwa tiri bho, matibata muri kupi?
O ndiri kuno kusendinari kunonzi kumuzarabani pachitiri famu.
Kumuzarabani, kwakamira sei ikoko?
Kuno kuri raiti zvako izvi zvazvo akungotiomera omera ii mapuraizi ezvinhu zviri kungokwira mumashops plus mapuraizi acho anenge ari matatu matatu swipe inenge ine puraizi yayo ari kutenga neeco cash inenge ine mapuraizi ayo kuwana mari tomubvisa ma30% kuti wane cash kuno kumuzarabani kunoko
inga hurumende yakambotaura kuti ichazvigadzirisa izvozvo kuti paite a flat pricing scheme kwete kuti ukauya nebhondi kunzi bhadhara $5 ukauya ne US dollar konzi badara $4 ukauya chiswahili pakonzi badara umwe mtengo zvekare vasati vazvigadzirisa
zvishati zvanyato gadzirisika izvi zvishati zvitongo kiro jeiri sokuti izvo zvi 2 kg rice togona uitenga $2.40
yakakwira kubva papi
akubva kumadhora 8 kwayakambenge iri
ko ufumo uri kuubata nemari
upfu zvedu ngotiri mafama zvedu aupfu tinongonokoro mudura medu zvedu
okay
asiriita $6 mumashop
$6 10 kg
ehe
mabasa ari kuoneko here zviripo zvirongwa zvemabasa ikoko
mabasa isomboti sevese vanhu vari mumapurazi wezvedu tongokikirika kikika kuti maifodya kuti tigone kurarama mabasa chaivo hakuna kunoko
ko makatotengesa here goho renyu regore rino refodya
fodya hatisati tatengesa zvedu kungoti mvura yakatinonokei kuzouya izvosi kutopedzisao ndikutopa bhani izvosi ndikutopisa bhani rangu rokupedzisira dhendozoketa akutumira kuenda kumaflows kwacho kwaari ari kunotengesa
kuvhota makanyoresa mukoma nyandoro
kuvhota takanyoresa
nemhuri yenyu
zvese nemhuri yeca takanyoresa tese
saka chakachaya matomirira zuva racho
tatongomira kuzokupinda mubalot box chete
aiwa tinotenda mukoma nyandoro nekupinda muchirongwa
Alright, tinotenda tichangoramba tichibatana tinokutendai nenhau dzamunotipai nhau dzechokwadi kwete nhau dzekuno dzimwe dzine dzidzi dzekunyepa apa tinokutendai kunotipa nhau dzechokwadi
tinotema tisina kwatakarerekera
izvozvo
tinotenda mukomo wangu
Alright, tiribo
unyandoro usinte sm zarabani lae ukala ngokuti hayi akukho nguquko aseyibonile empilweni yakhe ukhuluma ngokuthi intengo yamarayisi uthi ikhwele isuka kudola thize yaya kubo $2.40 irayisi impuphu uthi kuyadula mpela kodwa uthi emzarabani balima ngabalimi basemaplazini so impuphu kaba yandanga ukuyithenga ngoba basalakho phela ukudla eziphaleni abakulimayo kakhulu ligwayi fojka for those who don't know Zimbabwe is the biggest exporter of tobacco to China. We export 40% of our tobacco to China, and of course we export to other markets including our neighbors South Africa. Sithathe omunye umlaleli njalo ecingweni. Kunjani mlaleli? Mlaleli kunjani?
Siyaphila lindalani.
Hayi siyaphila. Kunjani lapho khona?
Mase ngikhona ku right baba.
Ukuphi kwendawo?
KwaZulu kuphela.
Ukuphi kwendawo mlaleli?
Ngise Joburg.
Joburg, yani mvula manje?
Ya, imvula yanetha.
Yeba kithi. Ayinethe sidla makhomane mphele.
Ya, ikakhulu mfethu.
Zungenile kuhlelo Ndlovu.
Okay baba. Ya mina angiboni lutho litshintshala apha ekhaya bona ngani lokhu kusiba nzima ngamandla asazi kumbe isikhathi kumbe sisisincane kodwa hayi akuthembisi lapho kungaba lotshintsho lapha
kodwa akukho yini Ndlovino kuncane sokwenziwe ngumnangakho ngakubuka
mina angikaboni lutho lo not even one akula nto engathi kumbele singcono hayi akukatshintshi lutho lapha ngazi ukuthi kwenziwa kwini
yeba kithi
utshilo
nje wathi lapha asehambe khona osomabhizimusi abaningi ngoba ilizwe kalilamali so akwenzayo uphumichumo uyalelala uyagijima ezama ukukhombisa osomabhizimusi bakwamanye amazwe ukuthi bazetshala inotho yabo, bazetshala izimali zabo eZimbabwe, yikho phela ukuthi amakampani avuselelwe kube le msebenzi. Kodwa uthi lapha lalapha sehambe khona osomabhizimusi bathi wo, sifuna ukubona ukhetho ukuthi luzohamba kanjani kuqala.
Ya, lati ngokucabanga sibona ngani vele mhlawumbe into zize kungatshintsha mid after ukhetho nxa kwenza ukhetho kuhle. Kodwa njengalezi ndawo ezinyakhuluma ngazo kufana labo China, eish, iChina mina angiluboni uncedo lwayo. iChina ukuthi sithi ngasiniki amabhizinisi ngoba thina lapho engihamba khona indawo ezilenge ngibona khona nje indawo eziranwa ngamaChina, ngibona kuluhlupho kuphela.
Uhlupho olunjani Ndlovu?
Abantu abaholi imali, abantu bayasebenza abaholi imali, abanye ngabasebenza betshaywa. AmaChina kahle kahle wona asingethithi ngama-investors, abantu nje ababuye ukuzoluta kuphela.
Nayi siyabonga Ndlovu enkulu. Wabhalisela ukuvota?
Ye, ngabhalisa baba.
Lo mdeni wakho?
Ya, sibathathu mina lo nkosikazi lo mfana wami wona 17 ule 18 years manje, so ngamthi kabhalise layo.
Aha, labangane bakho babhalise?
Ya, bakhona abanye ababhalisileyo kodwa abanye ababhalisanga. Ngingazi ke ngomsebenzi wami ukuthi ngesikhathi kuvotwa ngizabe ngikhona yini.
Aha, awuzabe ukhona, ungabuye?
Mina umsebenzi wami ngokutshayela amatraki, ngenze ukuthi mhlawumbe yabe ngekho kumbe ngiphandle kwelizwe.
Aha, hayi, wena yenza kanje, mzukwana ubaba uMnangagwa ememezela ilanga lokhetho, nxa kuyaba kuyikuthi abungekho, wena ohle ukhulume lobasi wakho, umtshele ukuthi hayi manje kule ndaba eqakathekileyo ngifuna ukuyenza, uzazwisisa ubhosi wakho.
Ya, uqinisile mfowethu, hayi ngizazama.
Hayi, siyabonga Ndlovu enkulu.
Hayi, la ngiyabonga ukungifaka emoyeni.
Aha, siyabonga. 3 minutes before the hour of 9 o'clock. 3 minutes before the top of the hour. That's our time. And we have our last caller on the line. Okay. Kuthusa bamikile kancane, kodwa ngithemba ukubana uzaba ngumlaleli wethu wokugcina, dichaita mtereri wedu wekupedzisira, ari parunhare, asi producer wangu pane zvimwe zvavari kugadzirisa taanaye manje. Mtereri wakadii? Aiwa, tiripo yedu. Zita munoitwani mukomango?
Mukomango mambamba.
Aha, matibata muri kupi?
Pandiku kana ndiri kuzi kumberengwa.
Kumberengwa, embelengwa. Okay, nguva dzafamba. Pane zvamati maona shanduko yamati maona here kubva kuna va ED?
Shanduko haina kuti ndichiita kuzvaenda ichifanirwa kuita nemupimi akaisikonzo zvinoti izvo. Iyi new dispensation yakapinda through ugadziriso hwakaiko. In that respect, a passionate that element of mistrust. So, Sandukoita Zunia to Buddha Kanama election Aihua, how in an own thing, just at not like Serious or Tino Vio. So, as of now, who got this at Okawan that run that chicken and of Masuru? Wong Kupaneku, Tiko, Ivangavari, and Mugabe's Gagos, but I was Munangari Panyanga, Wanganyanga Baki.
Saka muri kuti avo vari kuti vamugave na ED semuWhatsApp group vari kukanganisa?
Aha, kukanganisa uku nokuti chero ukaona zvigase muna makandirasa na Britain awa, they warmed up to ED and state government at large. Mose kuti vari kuona pane shanduko dziripo dziripo dzakanaka.
Aiwa, tinotenda mukoma mambambo nekupina muchirongwa, nguva ndidzo dzapera.
Zvakanaka, zvakanaka.
That's our show. Zimbabwe, I don't know how you'd rate President Mnangagwa on a scale of 1 to 10. The listeners have spoken. Selikulumile Mataura. Let's make another date next week. Same time, same platform, same radio station. Studio 7, Lilac.